Inini ni marvelous mhlanganya huye ndi chiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri kukazi 19-2019. Darere Constitutional Court rinoti kushandiswa kwe mauto ni mapurisa seva chuchisive urumende mumatare ezimosha azvisi pamutemo. Munyori akaita mukurumbira munyika nekunze Dr. Charles Mungoshi vanoradzikwa kumusha kwavo kumanyene kuchivhu mudunhu remashonaland East. Nengo yezano PF yakaitwa gamba nenyika vakalistas endlovu vanorangarirwa mubulawayo nhasi. Urongwa hwekutsvaga vanhu vakawirwa netsaona yepa Battlefield Mine kukadoma huri kuenderera mberi mushure mekunge vanhu makumi maviri nevana vawanikwa vakafa vasere vakawanikwa vachiri vapenyu. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nedzeupfumi dzotanga kuzeya zvingave zviri mugwaro reurongwa hwemari huchataurwa mangwana nagavhuna webhanga guru renyika vajohn panonetsa mangunjwa. Muchirongwa chedza Connection paLivestock na 8 PM tiri kutarisa zvingaitwe nevechidiki panyaya dzebudiriro kumaruva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-154-60 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.